vashandi vekubhengi vakawirirana kuti sezvo vatinoshandira varamba kukwidza mari pane makore mashanu vasina kukwidza mari dzinotambirwa navanhu. Saka vakawirirana kuti isusu tiri kuda mari nenyaya yekuti mitengo yakwira yedzimba, mitengo yetransport, yechikafu, zvinhu zvese zvakwira zvisingaite kunoko. Asi mari inotambirwa navanhu yaramba iri pasi pasi. Saka zvakaongororwa navashandi vakazoona kuti mari yetiri kudhimanda kuti tipihwe tiri kuida kuti titenge zvinhu zvokudya nezvekupfuka nezvekupfeka. Saka zvakaoneka kuti chinogona chete kuti chigadzirise nyaya iyi kuti tiudze mabhengi kuti vadzikise macharges avo anocharja makastoma, adzikise zvakanyanya ne40% kana ne50%.
Izvi zvinokubatsirai sei?
Izvozvo zvinobatsira kuti munyika mitengo idza yadererawo, nokuti mabhengi ndiwo ari kunyanya kukwidza macharges akanyanyisa, uyezve vanhu vari kuchajwa mari dzakawandisa, nekutiko zvinokutora mari kumabhengi kuri kunetsa. Pese pauri kushandisa mari, kana pauri kushandisa kadhi rako, kana pauri kushandisa mari neikokesi kana net one money, unenge uchichajwa macharges akawandisa kwazvo. Ukazozvibatanidza kupera kwemwedzi, unoona kuti waakutoshandira mabhengi.
Mawirirana chii?
Tawirirana kuti taakutanga hondo navamabhengi. Takurudzira vanhu vese, vagari vese vemuZimbabwe, kuti timbonoungana paReserve Bank, tichiudza mukuru weReserve Bank kuti audze mabhengi kuti aderedze macharges avo nokukurumidza between 40 and 50%.
Manga muchida mari kuvanhu vamunoshandira?
Isu takaongorora tikavana kuti kubva muna September gore rapera mapraizi akakwira between 60 and 80%. Saka tanga tichida kuti vatiwedzere ne60%, asi ivo vari kuramba vachiti vanoda kutipa 3.46%, nokuti vari kuti ndiyo inflation. Asi zviri kuzikanwa nomunhu wese kuti inflation inobva kuzimstats, kuZimbabwe Statistical Offices, haisina kumira zvakanaka. Havasi kunyatsa kunyora chaizvo zvinofanira kunga zviri panzvimbo. Uyezve tiri kuongorora tichiona kuti macharges emabhengi havasi kushandisa mastatistics iwayo ezimstats, vari kukwidza vachishandisa zviri kuitika pamusika mutema. Saka kunyange nemacharges emabhengi awandisa uye akwira zvakanyanya, tikapinda muzvitoro zvinhu zvakwira zvakanyanyisa. Saka tiri kuona kuti 60% yaibatsira bedzi kuti mushandi adzoke paanga ari gore rakapera.
Uku kuratidzira here kwamuri kuronga kana kuti kwava kuramwa mabasa?
Tiri kuita zvakasiyana siyana. Tichatanga nekutenderera tichidzidzisa vagari vemuZimbabwe kuti muri kubirwa kumabhengi. Isusu tinoshandako, tisu tiri kushandiswa kukubirai. Tiri kuapa 14 days. Saka tine mavhiki maviri, achipera mavhiki maviri iwayo taakutanga kuratidzira. Ndinodayira kuti izvozvo tichazviita muvhiki rinopera.